sarudzo dzemuzano PF dzange dziri kuitirwa muzvikoro, nzvimbo dzakaita semakambani ehurumende akaita seDistrict Development Fund nedzimwe, uye mapurisa ndiwo ange achivhotesa kana kutakura mapepa ekuvhotesa pamwe nekuvachengetedza. Vezvimwe zvikoro nemakanzuro varamba kuti tivadome nemazita avo sezvo vachitya kuzoshungurudzwa vati bato iri harina kubhadhara kushandisa zvikoro zvavo uye rinozivikanwa nekusabhadhara. Zvakaitwa nezano PF izvi hazvina kufadza vemapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira avo vati zviri kuitwa nezano PF zviri kunze kwemutemo. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vamurisizuzai vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nezano PF izvi hazvina kunaka zvachose. Vashorawo kushandiswa kwemapurisa nebato iri uye vati izvi zvinoratidza pachena zvavagara vachitaura kuti mapurisa anoita zvematongerwo enyika nekushandira zano PF. Vachiwo nyaya yekushandisa mapurisa ane zvombo mumaprimary inyaya yekutyityidzira vanhu uye izvi zvichaitwa zvakare musarudzo dzenyika yose.
Inzirai zano PF kuda kutyityidzira vabereki nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvangova nechihurumende, zvinhu zvacho zvinenge zvangova nechijunda, zvinhu zvacho zvinenge zvangova neshort sleeve long sleeve, zvinhu zvacho zvinenge zvine mamemories ava mugabe waya kuti munhu kana ukasavhotera hurumende chimbomugodzi. Saka hatizvo tinozvikondema zvinhu izvezvo with the seriousness it deserves and we hope that vachasiyana netsika iyo nokuti nyika nyaya iyi tichaitora tichaenda naye kuvheki, tichaenda naye kumapurisa zvakare uyezve tichaenda naye kuhurumende.
Mutauri weMDC inotungamirwa navavoshi munyuve vakurawo nechiwai vashorawo zano PF nekushandisa mapurisa.
Tinoshandisa sikurudo zvokuti mapurisa ava kuita maexhibits ezano PF vava kushandiswa nezano PF pakukambena nokuita mapolling agents nokuvari kuwanikwa vari musarudzo dzezano PF.
Vaitai munyoro webato reNational People's Party vatiwo nezviri kuitika havaoni nyika ichiita sarudzo dzakachena.
Zvakare tiona kuti mota dzemapurisa ndodzirinya dzaishandiswa kutakura maballot paper, maballot box, uye mapurisa waitoona une dzimwe nzvimbo achishandiswa semapresiding officer emaelection ezanu PF yepati kwete nyika. Pakadaro apo tingatarisiri here sarudzo dzakachena? Tingatarisiriwo here mapurisa? Isu semaopposition party tinoupiwo here mukana iwowo wekushandisa mapurisa?
Hatina kukwanisa kubata mutauro webato rezanu PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano mubato iri mudunhu reHarare vaDouglas Mahia vati hapana chakaipa kuti vashandise zvikoro panopinda vana vavo. Vatiwo mapurisa anoshandira bato riri kutonga kwete mapato anopikisa.
Ashanda pazvinhu zvemusangano uri kutonga anoo musangano uri kutonga hachina kufanana nemusangano usiri kutonga kazuruzi musangano utonga ndiwaamapurisa
Mukuru wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza pachena kuti sarudzo dzichange dzisina kuchena.
Izvozvo zvikange zvichiitika zvinoratidza kuti maitikiro esarudzo patotanga kuitika zvinhu zvinoita kuti sarudzo hadzina kuchena, hadzina kujeka, nekuti state resources zvinhu zvemunhu wese, zvino kana zvakusenzeswa nepolitical party imwe chete zvinhu zvisingafadzi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira muzvare Gladys Chachwayo vati hapana chinoshamisa pane zviri kuitwa nemapurisa, vachiti ndozvavanogarochema kuti mapurisa nemasoja anoita zvematongerwo enyika achishandiswa nezano PF.
Tikatarisa kana iyo military intervention yakaitwa iyi kuuya vakaita iyi, tinoona futi kuti kwakuri kupindira munyaya dzematongerwo enyika, munyaya dzezano PF, munyaya dzematongerwo enyika. Saa ndodambudziko ratinaro hombesa muno munyika kuti hatina migano yatingati pachirungu yaseparation of powers, kuziva kuti ichi chinotangira apa, tichisvikira apa, ichi tichisangira apa, tichisvika. Mapurisa nemasoja nemastate resources ndezvenyika yese, ndezvemunhu wese, achifanira kushandiswa zvakatarisana nebato rimwe chete.
Vati iri ndiro dambudziko guru rakatarisana nenyika apo yave kupinda musarudzo dzakakosha. Zvichakadai, sarudzo dzemapuraimari munzvimbo zhinji munyika dzapera uye zvakabudamo zvinotarisirwa kudziviswa zviri pamutemo mangwana nemukuru anoona nezvekurongwa kwemusangano mubato iri vaEngelbert Rugege. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.